Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti sadhika isati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo dza 2023 uye vachakamirira mhinduro. Mutongi wedare High Court Justice Esther Muremba vanozviburitsa mukutongwa kwenyaya ya Neville Mutsvangwa nezvikonzero zvavasina kudoma. Bazi rezveutano rinoti chirwere chedziwa chiri kutenderera munyika mazuvano achisi COVID-19. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti kunyanga hazvo sadhiki yakabvuma kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzanyamavhuvhu gore rapera dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka uye ikatambira chichemo chavo chekuti itarisise nyaya iyi haisati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo uye vachakamirira mhinduro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari muHarare vaChamisa vati kunyange hazvo African Union neSADC nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vakati dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka, SADC haisati yatora matano ekugadzirisa dambudziko rokubirwa kwesarudzo iri kunyange hazvo yakavavimbisa kuita izvi. Vati zvichitevera sarudzo idzi vakanyorera kuSADC iyo yakavavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi, asi vari kushushikana kuti nguva yafamba nyaya iyi isati yagadziriswa. VaChamisa vati wenyika haigoni kuramba ichiita sarudzo dzisina kujeka, ndo saka vari kuda kuti SADC igadzirise nyaya iyi kuitira kuti Zimbabwe isarambe ichiita chiseko chepasi rose.
Takanyorera SADC vakatipindura vakati nyaya yedu vanayo iri mugango iri mudariro, asi tiri kuona sekuti nguva yekuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekutoda kuti nyaya iyi igadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi. Vamwe vanogona kuti taakumirira here 2028 bodo. 2028 hakuna, hatisi kuzoita zvedzimwe sarudzo dzisina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura.
Vati vanhu vayaura nenhamo munyika nekuda kwesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka, vachiti kana SADC ikanonoka nemhinduro, vana veZimbabwe vachatsvaga mhinduro pachavo kupedza matambudziko ari munyika.
Munoziva mhinduro inenge yanonoka inotevera, ikateerwa isiko tova mhinduro isusu. Saka vanhu vemuZimbabwe tisu mhinduro pamatambudziko atinawo, nokuti hatingaiti nyika ine upfumi hwakadai 60 mineral. Upfumi hwatinawo huri kudyiwa nevatoro.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reSADC panyaya iyi. VaChamisa vatiwo kunyange vakasiya bato reCCC vanoramba vari mutungamiriri nekuti vakasarudzwa nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri pasarudzo dzemutungamiriri wenyika dzegore rapfuura.
Vamwe vobvunza kuti ko makasiya zveCCC? Hongu, ndakasiya mushikashikaka, asi ndichiri kungochaira. Nokuti kuchaira hazvire kuti unofanira kunge uchichaira mota ipi. Ini ndiri muchairi wenyika, handisi muchairi webato. Ndiwo musauko uye ndiwo musiyano uripo.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakatopera uye bato ravo rave kuenderera mberi nekutungamira nyika.
VaChamisa kungotaura zvavo zvenhando, asi maelection akatouya akatopfuura, isu seZanu PF tiri kutotonga tichitopa mandate yatakapiwa navanhu. Ndosaka muchiona nzira dziri kugadzikwa vachingoti crisis, madhamu tiri kuvaka vachingoti crisis, vamunangago vari kungoenda mberi nekusimudza ekonomi VaChamisa vachingoti crisis. Crisis iri mumusoro maVaChamisa.
Panyaya yekuti vachamisana vamunangagwa vataurirane kugadzirisa matambudziko ari munyika. Vamarapira vati bato ravo rakasununguka kutaura nezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Vachamisa kana vari serious nekukurukura neZANU-PF vanoziva nzira yacho yazvinoitwa. ZANU-PF haina office muTV, ZANU-PF haina office muradio. Kwekuti wana
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti izvi zvinogona kuti vana veZimbabwe vagare pasi vozvitsvagira minduro pazvichemo zvavo vega.
Sadhaki hongu inobetsera ine peinosvika, asi iyi nyaya ndeye vomuno muZimbabwe kuti vagare pasi voita hurukuro voona kuti nyaya dzaramba dzichinetsa nyika dzingagadziriswa sei.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati Sadhiki yakatokundikana pamusoro penyaya yeZimbabwe vachiti vachamisa vanofanira kuramba vachishanda zvakasimba kuti nyika iite sarudzo dzakachena zvisinei kuti vakasiya bato reTCCC.
Saka mukana wakazara zvikuru kuna vachamisa kuti varambe vachiita zvematongerwo enyika munyika muno navanhu vose vari muZimbabwe vanofanira kutotarisa kuti toita sei kuti tigadzise dambudziko romuZimbabwe.
Kunyange hazvo Sadhi yakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka, munanya mavhuvhu wegore rino utungamiri hwesangano iri huchange huchigadzwa pane mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinogona kureva kuti Sadhiki haichina matano aichatora pamusoro pegakava resarudzo dzemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Esther Muremba vazvibvisa mukutongwa kwenyaya yeNeville Mutsvangwa nevamwe vake vaviri vanoti Elias Majachani naSimbarashe Tichingana nezvikonzero zvavasina kudoma. Justice Muremba vanga vachitarisirwa nhasi kupa mutongo wavo pachikumbiro chamutsvangwa nevamwe vake chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Asi vanonzi vati nyaya iyi iendeswe kuhofisi yamabharani weHigh Court kuti ipiwe kune mumwe mutongi asiri ivo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara kuti tinzwe maonero avo.
Maitiro enyu vaZininga, nyaya dzevakomana vanochinja mari mumigwagwa zvinji toita dzekunzwira mumapepa nhau tichingozva kuti kwasungwa pakati nhamba yakati nhamba yakati ichingowedzera ichingowedzera. Tichiteerera tinoona kuti vese varoti vakapinda mudare for initial remand vanotanga kunosangana nemutongi kekutanga vari kunyimwa chibatiso. Saka vese vari kuzopfudzirwa nyaya dzavo dzichinzi dzinozotongwa vachibva vari mukati.
Izvo zvinenge zvichimbotariswa zvacho ndezvipi kuti munhu abvumidzwe kubvisa mari yechibatiso?
Kana tichitarisa kupiwa kunoita chibatiso, vanhu vanotarisa kuti mikana yekuti munhu achazokwanisa kuuya kudare iripo zvakadii kana kuti mishoma zvakadii. Kana mikana yekuti munhu anouya achizotongwa wakakura, zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu ivavo vanopiwa bail. Panotarisirwawo zvakare kuti pane here mikana yekuti vangangoenda fiya kana kuti kukanganisa mbowo dzanga dzichazopa ubou kana kuti kufakazi mudare. Zhinji dzenyaya dzinoona kuti mbowo dzatiri kuudzwa nezvadzo mapurisa. Saka mukana chaizvo kuti mapurisa angazokanganiswa nevasungwa ava mushoma chaizvo. Saka zviri kuratidza kuti pangangova paine chinangwa chekuti vanhu ivavava vagare vari mukati senzira yekuvhundutsira vese vangangoda kuita mabasa ekuchinja mari.
Tanzwa nhasi kuti mutongi wazvibvisa munyaya iyi pashandiswa vara rechirungu ranzi recused. Mungapatsananguravo here ipapo vateereri vanzwisise kuti zvinenge zvichifamba sei kumatarewo?
Vara rekuti recuse herself zvinongoreva chete kuti mutongi anenge azvibvisa pakutonga nyaya yanga yaiswa pamberi pake. Tarisa nhau dzakadai semhiko inongotorwawo kana vachipinda pabasa reutongi unopika kuti uchazoita pasina kutya pasina kuvhunduka pasina kuzimbutsirwa. Saka naizvozvo kana munhu achinge aona kuti zvese zvaanga atorera mhiko zvingangokanganisike pakuita kwake basa, anogona kuti panyaya dai ndambosuduruka.
Avanga vari nyanzvi yezvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe nesangano reUnited Nations vasainirana gwaro rekuti vabatsirane mukuunganidza rubatsiro rwechikafu nezvikwanisiro zvinokosha mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US$420 million zvekuti vabatsire nazvo vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana 3.1 million vakatarisana nenzara. Zimbabwe inonzi yave kuda rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu nemamiriyoni matatu emadhora kana kuti $3.3 billion kuti ikwanise kukunda nzara nekuwanisa vanhu vose vakatarisana nenzara munyika. Nzara yegore rino iri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kuvhota musarudzo dzemuSouth Africa kwatanga nhasi kuchipiwa mukana kune vari kurwara, vakaremara kana vachange vasingakwanisi kunovhota musi wesarudzo dzenyika yose idzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rino. Mukana wekuvhota uyu unonzi uriko kwemazuva maviri nhasi nemangwana uye vanhu miriyoni nemazana matanhatu ezviuru kana kuti 1.6 million vari kutarisirwa kuvhota. Zvinonzi vashandi vesangano rinotungamira sarudzo muSouth Africa vanenge vachifambira vanhu ava vachivavhotesa vari mudzimba dzavo. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwenyika zvakatovhota kare zviri munyika dzazvigere. Asi masangano akawanda anoongorora zvichabuda musarudzo anonzi ari kuti rutsigiro rwebato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rwadzikira zvekuenda pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana, izvo zviri kuita kuti vati bato iri rinogona kumanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nemamwe mapato kana rakasakunda zvine mutsindo. Bazi rezveutano riri kuvimbisa veruzhinji kuti zvirwere zviri kutenderera munyika zvakada kufanana nezvirwere zvedziwa kana kuti flu zviri kukonzerwa nekutonhora kuri kuita kunze munguva ino yechando. Mugwaro rarakaburitsa nezuro, bazi iri rinoti nguva yechando inozivikanwa zvikuru nekukwira kwezvirwere zvedziwa, richiti veruzhinji havafanirwi zvavo kutya nekuti zvirwere izvi hazvisi kukonzerwa necovid-19 kanawo imwe mhando yechirwere ingadai iri itsva yaveko. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzekugadzirwa kwemishonga muKenya dzinonzi dziri mushishi kuona kuti dzingagadzira here mishonga yemunyika iyi inorwisana neuturu hwenyoka senzira yekuderedza ndufu dzinokonzerwa nekurumwa nenyoka. Vanhu vanosvika kuzviuru makumi maviri vanorumwa nenyoka pagore muKenya, vanofungidzirwa kusvika kuzviuru zvina vachifa, zviuru zvinomwe vachiwana matambudziko muutano hwavo. Vanhu vaungana nhasi muguta reRafa parufu rwevanhu makumi vanosvika makumi mana vakaurayiwa nekukandwa kwakaitwa zvombo zvemuchadenga neIsrael munzvimbo inogara vanhu vakatiza misha yavo. Mauto eIsrael atenda kuti ndiwo akarwisa, akati akarova chiwakwa cheHamas nekuuraya vakuru vaviri vechikwata ichi. Imwe nyanzvi yezveutano hwepfungwa, vanova zvakare mukuru weInguchene Mental Hospital iri kuBulawayo, Dr. Menas Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kusununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobva mukubatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombe Shora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Atishiya zvikoro. Kuerea kwacho kwakavakwa dzimba, hakuna water system, hakuna inonzi chii. Sewage system yakanaka tanga chitoi discussa ne senior management so that we I need more information tipe ma recommendations ku local government kuti zvizvingaitwe kuko kwasara ma disitiro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma then we have got kuchiredzi uko kumasvingo then we have got two ma districts ari mushamba ne Mount Darwin mumash central ndomasara mune ma main problems otherwise the general trend is iri kudzika.
Asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Simbiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti kupararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira bazi rezveutano kubudisa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kolera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhuresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere chekorera.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhuresana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimbawo uko kana kuine magungano kana ari mapati kana iri michato kana mafuneral kana tichimhoresana toita kana mafistbump anonzi newechidiki kubhigana, torega kumhoresana nekushekana mahenzi kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu tisashayi maspunu yamboshamiswa neuyu yoshamiswa neuyu foku nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatangagezwa kuti mwe azoshandisawo, kwete kuti munhu angoshandisa yabva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari Recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera, vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano Recombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirwe zvinokonzera korera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare, vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti korera ive inotekeshera inyaya yekushayikwa kwemvura, uye zvenyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva, uye zvenyaya tingati pachiyungu yavanoti wash, water sanitation and hygiene. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinove anoti madrivers ekorera.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe, chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo, DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Tinoromba vateereri, iyo yanga iri nhau yakanangana nekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere chekorera. Nhasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zororo reMemorial Day, apo nyika iyi iri kurangarira nekukudza vakafa vachiirwira. vachitaura vari kumarinda eArlington kunovigwa magamba mudunhu reVirginia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatenda vose vakafa vachirwira nyika yavo nechinangwa chekuunza utongo wejekerere pasi rose, vachiti rusununguko harusi chinhu chinongowanikwa nyore asi kuti chinhu chinotorwirwa uye kudzivirirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Memorial Day inorangarira magamba namauto akafa achihwira kana kushandira nyika yeUnited States of America. Saka vanenge vanhu vachicelebrate their lives, vachikudza mabasa akaitwa.
Kucherechedzwa kwezuva iri kwakafanana nezvinoitwawo kuZimbabwe here?
Hazviendwe zvazvo kuHeroes Acre sokuZimbabwe. Zvasiyana nokuZimbabwe kwokuti kunoitwa mabiko kuHeroes Acre anenge achirangarira magamba, ende kazhinji magamba anenge achinyanya kucelebratewa ndiye anenge akaradzikwa ipapo paHeroes Acre, anenge aine marengi makuru aya. Zvino kunoku munhu wese akarwa unongopuwa rukudzo, unongopuwa kurangarirwa. Uye ndinoona hangu kuti kuZimbabwe Heroes Day hainyanyoreva zvakawanda kune vanhu, nokuti vanhu vane vachingori mumatambudziko nokusuwa zvakarwirwa zvacho kana kuti zvinenge zvichifanira kucelebratewa hazvinyanyi kupembererwa sokuno. Kunoku vanhu vese chero vanhu vari muZimbabwe vanobuda mudzimba dzavo vachienda kunoona mafireworks, vachigocha nyama dzavo, vachingorangarirawo magamba. Saka ndo mutsauko wandoona.
Dr. Gwekwerere, imimi nemhuri yenyu muchapemberera zuva ranhasi nenzira ipi?
Isu nemhuri yedu pano nevamwe vavakidzani nevamwewo madzisawiri anobva kumusha kwedu kuZimbabwe, tichasangana masikati tombo gocha gocha vanhu vachidya, then kana rorereka zuva tozoenda kunoona mafireworks tichipemberera Memorial Day.
Chizvarwa cheZimbabwe vachigara mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere, vari parunhare kwakare kuFlorida natanonoka wande weStudio 7. Zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 masora sevadiva hama neshamwari vateereri, ndinoda hangu kumbotaura nenyaya yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, kuti anenge achindomhanghara achiti arohwa ndiye anosungwa nokuda kwokuti iopposition party. Anenge arova acho aakutobudikira akunzi haana mhosva. Zvinhu zvinoita here izvozvi? Kunyange mapurisa acho anosungaka, unosungwa munhu ane bhandeji mugumbu wechisiyo munhu asina kana chironda. Zvingava kuitawo here kunoitwa ukoko? Mutemo wacho mutemo rudziwoyo. Inini ndinoneseka navanhu veZimbabwe kuti vanhu ava vanoita zvese izvi zvavanoita izvi vanhu vanofunga rugare rwamangwana here kana kuti vanodawo kugarika here zvinoita vamwe vanhu? Tiri munyika ipi? Hamusi kuona zviri kuitika here hama dzinodiwa? Nzwisisai uye zvoongorora zviri kuitika. Ndatenda hangu, ndini baba abvi.
Mashoko mamapiwa wana tavonga mukunguroshi kuno kushiredzi yakamirira vamwe vabereki. Tiri kuchema nevabereki nemashoko akasiya taura vamunangagwa vachiti vanoda kutorera vanhu munda kuno kuchiredzi. Hapo takavabvunza pachena kati munda iyi munoda kuidini? Vakati ivo vanoda kurima sora. Vakati toda kuti usvike gore ra 2030 zvinhu zvachinja. Hatizivi here kuti kuita werekoko? Sevabereki tiri kuchema hapo vachitaura ivo mashoko evanyepo vachiti kana vatamisa vanhu kuno kushiredzi kwashilonga kuchigwedziva chipinda munana chingere vachavaendesa kumapurazi kwamanyatela. Hapo vachitaurira futi vagari vekwamanyatela kuchingwezi kuti kana tikakutamisai tichakuendesai kugona renzoo. Hapo vazhinji tiri kuzviziva kuti manyepo kugona renzoo hakambofi paendeswa munhu nekuti ndiko kuno.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, chikwata chemadzimai chemutambo welacrosse chaimirira Zimbabwe kumakwikwi emukombe weHeritage Cup akaitwa kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica mukupera kwesvondo chakaita zvakanga zvisingatarisirwe nevakawanda mushure mekupedza chiri pachinhano cheChina panyika makumi matatu dzairwira mukombe uyu. China ndiyo yakasimudza mukombe weHeritage Cup mushure mekurova Latvia. Tavoka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheZimbabwe Heritage Team ichi chakaumbwa nevasikana vaviri vanobva kuZimbabwe, Tariro naTapiwa Kandemiri, avo vanove vanasikana vemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri uye vari vatambi vepamusoro vemutambo uyu. Tariro anoti afara kuti vakatamba vakapedza vari pakati kwezvikwata zvina zviri pamusoro zvisinei nematambudziko avanga vakatarisa sana nao.
Ndikuzwa kufara kuti ini nasisi vangu patakatanga kugadzisa timi tainet kana kuti tichawana here vanhu vanoda kutamba, tenziri vangani, tichasvika sei ikoko, mauniform tawana kupi, asi vanhu vakawanda vatibatsira kuti tisvike panapa patiri tauya neshamwari dzedu.
Mumwe wevatambi vechikwata cheZimbabwe Tandi Chisango akabva kuDallas kuTexas anoti afarawo kuti pave nechikwata cheLacrosse chinomirira Zimbabwe. Murairidzi wechikwata ichi Mark Mozaya anoti akashamiswa zvikuru nematambiro akaita vasikana ava, achiti vakanga vasina kunge vawana nguva yakareba yekugadzirira vari pamwe chete.
We didn't really get a chance to play. Everybody met like on Friday.
Hatina kuwana mukana wekugadzirira. Takasangana musi wechishanu tikaita musangano padande mutande reZoom tikataura nezvataida kuita. Vasikana vari muchikwata vanogona mutambo uyu uye vatamba zvakanaka vakabatana.
Tapiwa Kandemiri akavimbisa kuti gore rinouya anoona chikwata chavo chichisimudza mukombe weHeritage uye kutonokwikwidza kumakukwikwi epasi rose emutambo uyu.
Nekuhwina kwataita kubudirira tiri panamba 4 pagore rekutanga zvinototibatsira because tatone vanhu vakutoti gore rinouya tida kutamba nemi. Saka gore rinouya tenchiziva kuti this year first year takapinda tiri number 4, next year tikuya tiri number 1.
Mumwe mubereki wekuZimbabwe aivepo achionawo mitambo iyi, amai Irene Bepete vakakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti zvitsigire chikwata ichi gore rinouya.
Tiri kuona kuti vasikana vedu ava vanyatsotimiririra senyika yeZimbabwe zvakanaka chaizvo. Tinongokurudzira kuti varambe vari gemu irori, kuti vechidikiwo varambe vachionawo kuti gemu iri rakakosha sei, nekuti ramangwana tidiki twese twasikana twatiri pano twatomotivhesho kuti vatambo mitambo iyi.
Mumwe mubereki ane mwana anotambawo lacrosse akauyawo kubva kuDallas mudunhu reTexas, amai Chisango vanoti vanofadzwa zvikuru nekuti pave nechikwata chinomirira Zimbabwe mumutambo uyu mumakwikwi makuru akadai. Vachikurudzirawo mhuri yeZimbabwe iri muno muAmerica kuti ibude ichitsigirawo vasikana ava. Makwikwi eHeritage Cup anoitwa gore roga roga aunganidza nyika dzinopfuura makumi maviri dzinosanganisira China, Israel, Jamaica, Mexico, France neGermany. Chikwata cheZimbabwe ndicho chega change chichibva kuAfrica. Nyika dzakawanda dzakakwikwidza makwikwi eHeritage Cup aya dzakaashandisa segadziriro yemakundano epasi rese eWorld Lacrosse Championship egore rino ayo achaitirwa kuyutika muguta reNew York muno muAmerica. Makwikwi eHeritage Cup aya akanangana nevatambi vemutambo uyu vari muno muAmerica nechinangwa chekushambadza mutambo uyu kuunganidza mari pamwe nekuunganidza zvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Panguva yevaimbo yemutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vari kuvimbisa vanhu veZimbabwe kuti vasarasa mbereko panyaya yesarudzo dzavanoti dzakabirwa kana kuti dzisina kufambiswa zvakanaka muna 2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0301, ndinodzokora 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbuwe mutungamiri webato RCCC Vanelson Chamisa vanoti Sadika isati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo dza 2023 uye vachakamirira mhinduro. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Taboka Ncube.